Mangwanana kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina chikumi 6, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti munokwanisa kuona chirongwa ichi izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wesangano runomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanopambwa usiku nevarume vakapakata zvombo vasingazivikanwi.
Vapinda vabva vatitirisaza Obert ariti tamboda kunyeba kuti haapo, asi vabva vapinda vakatanga kurova madhoo vachipinda mumba. Mumba abva abudikira anga akatorara zvake, kubva vabva vamutora ndobva vaenda naye.
Nhengo dzedare reparamende dzoronga kuenda kunyika dzakaita seBritain neAmerica muurongwa hweZimbabwe hwekuumbiridza ukama nenyika dzekumawirira. Tichanzwawo zviri kubva kwamuri imi vateereri weStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano runomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanonzi vapambwa pakati peusiku nevarume vakapakata zvombo vasingazivikanwi. Mudzimai wavaMasaraure, amai Sabrina Kundai Masaraure, vanoti varume vatanhatu, vamwe vavo vanga vakavhara kumeso nemachira, vasvikoputsa gedhe repamba pavo kuWaterfalls vachibva vapinda muchivanze vachitanga kupwanya mahwindo nekurova magonhi eimba yavo zvine simba vachishevedza zita remurume wavo. Vanoti vazovhurira varume ava kuti vapinde mumba, umwe wavana vaMasaraure vakarara vachibva vangovazvuzvurudza kubuda navo panze vachinovakanda mumotokari yerudzi rweToyota Renax yanga yakamira kunze kwechivanze chavo. Nhengo dzesangano reAtus dzanga dzichirangwa mabasa kwemazuva matatu kubva nemusi wemuvhuro kusvika nezuro chitatu dzichida kuti hurumende itarisise zvakare nyaya yemihoro yevarayiridzi. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa ekuWaterfalls pamwe chete nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kana vaine ruzivo nezvechiitiko ichi. Ngatinzwe hurukuro yataita naamai Masaraure.
Ndandisinoverenga hangu sezvondi nemagamanishoni ndoda kutopedzesa, ndobva ndanzwa gedhi richidonhedzwa vachipinda varume vapwanya mahwindo vakatenderera imba. Abva ndavhura dhoo ndobva ndadeedzera kuti ndiani. Vabva vauya vamwe vavo vakati vhurai vhurai vachiita noizi vachirova rova dhoo nemaziro. Ndobva ndavhura ndobva ndachinura. Vapinda vabva vatitirisaza Obert ariti tamboda kunyeba kuti haapo, asi vabva vapinda vakatanga kurova madhoo vachipinda mumba. Mumba abva abudikira anga akatorara zvake, ndobva vabva vamutora ndobva vaenda naye.
Mungatsanangura kuti varume ava vanga vachidei, vane zvavataura here zvavari kumudira?
Hapana zvavataura, vangobvunza kuti zvomapepa eorganization aripi, zvinhu zvake zvaanoshandisa zviripi. Vandati hapana, sezvo zvinhu zvachona pasina zvatinogogara nazvo ukumba. Ndobva vabva vatora mafoni angu ndo anga ari pachena, ndobva vabva vabuda nemamwe anga asingashandi ndobva vabuda vavaenda nawo.
Ko iye havana kumurova here kana kumukanganisa?
Vangomuzvuzvurudza vachimukwevera panze kuti abude. Ndobva vapinda mumota yavo yerudzi reToyota Ranex. Handa kukwanisa kuona kuti number plate dzachina dzaadziritii. Vabva vaenda.
Ivo vanga vakapfeka yunifomu here varume ava, uye vanga vakaamira sei? Mungavatsanangura sei?
Havari vese papasina anga akapfeka yunifomu, asi vamwe vavo vanga vakavhara kumeso, vamwe vacho vanga vasina kuvhara kumeso. Vanga vakabata pfuti dziya dzakareba dziya dzavanga vainadzo, vachitokoka zvinoratidza kuti zvovanga vachitoda kutopfuura dai kuri kuti paitika kakurwisana.
Vane zvimwe here zvavaputsa kana midziyo yavaparadza?
Pane mahwindo avapunza nedhoo ravarova nekutotadza kuvharika nozvega zvavarova.
Saka makwanisa here kumhangara kumapurisa?
Handida kukwanisa kumhangara nekuti iye zvino pakati peusiku ndikwanise kuwana anhu wekufamba naye. Vana andikwanise kunge ndichibuda.
Munofunga imi kuti vanhu vangadai vari mapurisa here kana kuti imbavha dzangowewo dzichishandisa mukana wekurangwa mabasa kuriitwa nesangano ravana vamasarauri?
Hadzingave mbavha, nekuti mbavha inongouya ichiba ichienda, haiuye ichibeedza munhu nezita. Uye matauriro avanga vachiita vanhu vanga vari teri nechinangwa chavo chavatofambira kuti kana dzanguva dzeusiku vachauya vovatora.
Ko vana vasarawo vari sei?
Vana hapana chavanzwa, vakangorara.
Vanga vari hamai Sabrina Kundai Masaraure, mudzimai wemutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Vaobet Masaraure, vari parunare muHarare neStudio 7. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi paradza, vanoti dare reparamende rine urongwa hwekuenda kunyika dzakaita seAmerica neBritain kunoedza kuumbiridza ukama. Mamwe makurukota ehurumende ari kuitawo misangano nevamiriri vedzimwe nyika muZimbabwe vachida kusimbaradza ukama. Nezuro, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rakaita musangano neEuropean Union. Vamwe vakuru muhurumende vakatemerwa zvirango nenyika dzakabudirira vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Asi Zimbabwe inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika nenyaya yekuti yakatora minda kubva kuvarimi vechichena ichiendesa kuvatema. Nyika dzakabudirira dziri kukurudzira Zimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu kana ichida kuti idyidzane nadzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata vaparadza.
Izvozvi tiri kutoronga rwendo rwokuenda kuBrussels, kuenda kuLondon nekuenda kuWashington kutinoonana nevamwe vedu maMP ikoko. Saka titori mubishi kugadzira nzendo dzacho idzodzi dzichatungamirirwa naSpeaker weParliament Advocate Mtenda, tichitevedzera kana kuwedzera zviri kuitwa nehurumende yedu pari zvino.
Mungaziva kuti munosimuka rini?
Tiri kutotanga izvozvi muna July. Muna July tiri kutofamba tiri kutoenda, ende kupera kwemwedzi uno tiri kutoenda naSpeaker kuRussia. Tiri kutotungamirwa naSpeaker kuenda kuRussia kunoona veRussia. Tabva ikoko tinenge tichidzoka, ini tichadzoka nokuIran, tichionawo hama dzedu dzekuIran ikoko, maMPs ekuIran. Tabva ipapo tichazobatana toenda kuLondon. Taenda kuLondon tozoenda kuBrussels, tabva kuBrussels toenda kuStockholm, tava kutokwa kuzoenda kuWashington. Ende takadaro futi tichanosangana nemaZimbabweans ari kudiaspora ikoko. Atiuda kuti tipe iye zvino, takatopedza nyaya yacho, tivape magwaro ekuratidza kuti ndere muZimbabwe. Zvatingati muchirungu dual citizenship yavo iya, tivape zvavanoda, maZimbabwean document, mabirth certificate, madeath certificate, zvitupa, mapassport, kuti maembassy yedu ape maZimbabweans edu ari kugara mudiaspora mapepa eZimbabwe, kuitira kuti vafare kwavari ikoko, kuti ukuva necitizenship yeikoko vari kugara, ukutomupa Zimbabwe citizenship. Chii chaungazoda futi pakadaro?
Asi kako hurumende zvayaimboramba iye urongwa hwedual citizenship?
Takazvipedza, zviri muconstitution yedu yeZimbabwe izvo. Hatichada kutaura zvakudhara, uyezve takutaura zvavamunangagwa zvokuenda kumberi. Zimbabwe is now open for business. Yavhura Zimbabwe, wese anoda kuuya kuti azokanda mari yake muZimbabwe aitanga bhizinesi. Ndomutemo watiugadzira. Izvozvi tiri mugwanda kutaura kunoku.
Vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi paradza, vari parunare naBlessing Zulu vari kugwanda. Apo hurumende inoti iri kugadzirisa upfumi hwenyika, vakavanda munyika vanoti vave kutotambura zvakanyanya uye vanoti inguva chete vasati vatora matanho ekugadzirisa zvinhu pachavo. Godwin Manguzva anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vataura ne Studio 7 vanoti havana mufaro nezviri kuitika sezvo mitengo iri kukwira zuva nezuva uyewo vari kushaya zvavanoda kuti vararame zvakanaka zvakaita semagetsi nemvura. Mumwe mugari wemuHarare vaJohnson Chirwa vanoti vanhu munyika vave kutambura zvisati zvakamboonekwa zvekuti munhu wese kusanganisira vanoenda kubasa vave kurarama nekutengesa chese chese chavangowana.
I don't know kuti isusu maZimbabweans takaita sei. Tino kwira lift ye $5 kuenda kudhorobha unotengesa maapples anoburitsa $5. Saka maZimbabweans ipapo ndipo patinoona kuti tiri wai zvechokwadi dzinongonyarara ichienda kunoora iyo because hapana chaunongakwirire lift ye $5 kunotengesa maapples unoita profit ye $5. Hapana zvaunengochiita asi kuda kungosurvive chete zvemusi iwoyo tiringoraramira zve one day.
VaAmin Meke vaudza Studio 7 kuti vakawanda vave kutotadza kuwana chikafu pamwe nekuenda kuchipatara uye zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvachose.
Hazvioniko kupera kwazvino kuti zviri kuramba zvichingoenda mberi. Tanga takatarisira kuti in change of leadership aakuziva matambudziko anga aine vanhu nekupaikanganisa yaimbonge achichitonga. Saka zvaakutovawesi kupfuura pane uye wataita kuti ari kutadza kutonga. Ipapo ndopatava kushaya kuziva kuti manje toenda kupi.
Vanoti kunyange hazvo pari zvino vanhu vasati vabatana kuti vagadzirise zviri zviri kuvanetsa vanoona sekuti kwasara nguva shomanana kuti zviitike. VaChirwa vanobvumirana navaMeke vachiti hapana kusiri kufa.
Handizive kuti zvichapera sei but munhu anenge aiswa parumano anowanzodzoka asi paanodzoka haazogadzirisi. Saka ndifungidziro kuti vanhu vemuZimbabwe vacharamba vari wai idzodzo sezvavanga vari. Tinonzanzi kuti maChristians takakolonizwa nemamissionaries but pane musi chete pavachamuka.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti shanduko muupfumi haigoni kuitika pasina marwadzo aripo. Vanoti pari zvino hurumende iri kutora matanho ekubatsira vanotambura akaita sekuvabhadharira mari dzechikoro, utano, kuvapa chikafu pamwe nezvimwe.
Must say that really you cannot have these kind of reforms without some form of
haukwanisi kuita zvatiri kuita izvi usingachengetedzi vanotambura. Saka tine zvirongwa zvekuona kuti vanhu ava vachengetedzwa.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vatsinira mashoko avaNcube vachiti patove neurongwa hwekurerutsa kutambura kwevanhu munyika.
Hurumende inokuradziwa nekutambura kwavanhu, inoshushikana kwazvo nokutambudzika kunoita vanhu. Pane zvinhu zviviri zvinhu kunyanyaita hurumende. Chokutanga ndiyo chamakanzwa chianonzi masilo shops, anova mashopu anenge achipa chikafu achitengesa chikafu nemutengo unokwanisa kuti vanhu vakwanise kusvika kuwanawo zvinhu vakwanise kuafoda. Then chechipiri ndonyaya yatataura iya yatinoti masafety nets atinoisira avo vanenge vari vulnerable vane hutera vanenge vane vasina kwakwanise kuwana chikafu.
VaMangwana vatiwo hurumende iri kutora matanho ekuona kuti makambani arambe achikwidza mitengo zvisina tsarukano izvo vati zvinowedzera kutambura kwevanhu. Mamwe matanho ari kutorwa nehurumende mukuedza kuderedza kutambura kwevanhu anosanganisira kudzora mabhazi eZupco ayo ari kutambirwa nemufaro zvikuru sei mumadhorobha. Asi vamwe vakaita sava Stanford Nyatsanza vanoti mabhazi aya mashoma.
Tinoexpekta kuti zvinge zvichibhenefita munhu wese ari muZimbabwe. Ngatitarisei maZupco iyayaya ariko here kumamisha? Hakuna. Inini ehe Zupco ndiri kukwira mutaundi muno mudhorobha asi kuti ndiwane Zupco rinondiendesa kumusha kwamutare? Hakuna.
VaNcube vanoti kunyange hazvo paine kutambura munyika matanho avari kutora ari kubatsira vachiti hurumende yakatoderedza uwandu hwemari yainoshandisa uye vave kutowana mari yakawanda kudarika yavange vakatarisira. Vanoti izvi ndozvave kuita kuti vawane mari yekubatsira vanotambura vachiti vakatotanga kubhadhara mari dzechikoro pasi pebhim idzo dzange dzave nenguva yakareba dzisingabhadharwe. Asi vamwe vakaita savamasimba Manyanya avo vanoongorora nyaya dzeupfumi vanoti vanoona sekuti kutambura kwevanhu munyika kune chekuita nezvematongerwo enyika.
Nyaya yandiri kuona ndeyekuti varume vari kuto kutonga havana clue. Vakomana vezanu PF havana clue yekuti economy ingafambiswa chirudzi. Tiri kuda vanhu mari dzevakomana vanofunga vanogona kugara pasi vachigadzirisa economy vakatarira in a positive way kuti nyika ingabuda sei paira.
Vachitaura kumusangano weCongress yebato ravo kuGweru, mutungamiri webato guru rinopikisa munyika vaNelson Chamisa vakati kukwira kwemitengo yezvinhu nekutambura kwevanhu zvinogona kukanganisa hurumende yava Emerson Munangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa naure Herald rine nyaya inoti gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaudza sangano reWorld Health Organization kumusangano wepagore kuSwitzerland kuti hurumende iri kushanda zvakasimba kuwedzera kuwanikwa kwemishonga uko kwaramba riri dambudziko. Bepa naure Newsday rinoti zviuru zvemhuri zvakatarisana nekusara zvisina misha sezvo hurumende iri kuronga kuputsa dzimba dzakavakwa zviri kunze kwemutemo muguta reHarare, mumadafana kana munzvimbo yekanzuru. Bepanhau reChronicle rinoti chikwata chenhabvu yevanhurume chemaWarriors chaburiswa mumakwikwi emukombe wekosafa cup tichitevera kurohwa kwachaita 4-2 nezambia mumapenalty emasemifinal. Mutambo uyu wakatambirwa kunhandare yeMoses Mabhida kuDurban manheru adarika. Zvinotombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira imi vateereri kuno kuStudio 7. Toda kuyeuchidzai kuti mashoko anotaurwa nevateereri hanei nechekuita neStudio 7 sezvo vachitaura maonero nemafungiro avo.
Mangwanana kanaka veStudio 7 nevose vashamarari vedu vanotipa news chaidzo. Ini ndiri paSouth Africa pandinoitwa Carlos Baba Eva Piri. Ndiri muno mood spray. Nyaya inondishungurudza imwe chete. Vakomana nevasikana vezanu PF avo maminista avo pavanenge vachitsvakwa kuti vape humbo vakafonerwa havadaire mafoni avo. Vacho vakomana nevasikana vanenge vafonerwa vanozodaira mafoni avo vakatasana mutodi nevamwe vanenge vachidairawo vanotanga kunyepa. Vakomana nevasikana vezanu PF kaoka havatijairira nguva yareba ngavasati itire kudaiso. Seka inzenza anofonerwa anidza adaire foni. Ana George charamba panika chidaunza api information chaicho hiyo anodza adaire phone vacho vanenge vabatiwa kuti vatipewo information vanotanga ku defenders and PF zvinobhowa. We are now sick and tired of you San PF people. Chimbobva iwo please taneta nemi, enough is enough, hatichada please. Ndatenda zvangu ndatenda.
Muri sei pano pa Studio 7 vashamarire mose? Nemi mose munodai kuteerera Studio 7. Yeah, nasi ndave ndakatarisana nemaWarriors. MaWarriors ngatingwarire kuti from Warriors to Warriors because bhora rava kutamba chairo chairo kautara chokwadi bhora rinoshungurudza. Zvichida pamwe nyaya yemari here musirimo muZimbabwe, makochi edu chai chai manigema avaigona havatomboigona. Zvimwe zvinhu zvomboda kumbotora vamakochi ekunze tarisai zvinoitwawo nanamoroko zvezve ane murukoti otherwise bhora redu ndoti revandudziki. Maplayers vanawo but havagona kumashandisa nokuti bhora raundi rechibhora bhora chavakatamba iyo vandomaona mai. Saka zvimwe zvacho ipapa kuzifa ndaite makorekenzi. Mutudzira kuti vasapise Zanu PF futi mubhora bhozi dambudziko ravo Zanu PF totozoita vanopindira mubhora nomaona bhozi makaro totovaziva totovaziva. Ndiwerasone pamafikeni panapa SB South Africa.
Kwazuvai kwazuvai vashamarari veStudio 7 vanajonga pandimire nana Mavelas Mhlanganya. Mose tinokutendai nekutibatire nhau kwamunoita muchitudza zvakafungidze dzimba matenga. Tinoti nhaurirano iyi yaitwa naPresident nevarairidzi yakanaka but inonetsa pakuti kubatana kumeso. Havambofa vakasorovha kana kugadzirisa nhau yevarairidzi. Vari kushupika mukati menyika iye, vari kutambura vashandi havamboone kwese vantu. Iyo ndo vantu vanohora $30,000 per month 30 days. Saka ndo vanhu ivavo. Vamwe vese aya havasi vanhu ba. Ndinotenda ndini Mike Mlambo Chipinge, ndiri ku Cape Town, Western Cape.
Mukoma Jonga, tanonoka ndinokutenda ine basara muri kuti takwazvo rokutipa mashoko enhau zuva nezuva mangwanani nemasikati nemanheru tinokutendai nezvamunotiitira asi ndine shoko chazvo nemukuru wedu iyo nyika unoitwa Emerson Dambudzo Munangarwa ani zvinondibata chazvo kuti kana chinhu chounenge usingagondi kudya zvina nokuti vanogona kudya kwete kuti waona mazino udo kudya maputi ndinokumbira kuti murume uyo ape mwana chimuti chake nokuti wakata chinhu chaasingagoni kushandisa akata bhutsi asingakwani bhutsi yakapfeka iri kushinya kwazvo achikumbira kuti ndai apa mukomana uyu wechidiki Nero atitungamirira isu chatirongoda iwe forward chete hatinei nezvizhinji toda way forward nokuti tichasvika rini tichingotambura kuda iso tichasvika rini tichingoraramatire munyika dzisiri dzedu apa panoda kuti pagadziriswe nokuti vamwe vanhu vakwanisi kuti kana vasingakwanisi kutonga nyika vanokwanisa kubviswavo kupurezidendi uyiswa kumamp uko ndokwezera ravo kana kubviswa kumamp wopa usabhuku zvinogodzera izvozvo
mangwanani akanaka mhuri yezimbabwe navashamarari vese vakatibatira mishini chokwadi chakanaka vanhu vari diaspora munyika dzakakomberedza vabatsira nekuti mukatarisa mhuri zhinji dzava kutorarama nerubatsiro runobva kuna vari mudiaspora uye nezvimwe zvirongwa zvekutumira mari zvakafanana navana mukuru aiwa zvambobatsirawo vanhu dai nyika dzakafanana nana South Africa, Botswana, Zambia neMozambique nedzimwewo dziri kure it's either Europe, United States of America but Southern America, Australia kana muAsia dzisingatitambiri meneuti dai timire papi chokwadi chakanaka usahwira unokunda ukama kana takatarisa ukama watiinawo neSouth Africa.
Manzwa kubva kuvateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura voga maonero avo nemafungiro avo. Aya mashoko hanei nechekuita nestudio 7. Tinokukai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaurawo zvamunofunga. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ongororo itsva yakaburiswa nezuro nePew Research Center inoti chikamu chepakati chevanhu vabva zera muAmerica chinoti nhau dzemanyepo idambudziko rakakura kudarika rusaru raganda, utororo kana kushanduka kwemamiriro ekunze. Bhanga repasi rose reWorld Bank rinoti Iran inogona kusangana nekuoma kwezvinhu mune zveupfumi kwakadzama mugore rino kudarika zvaisimbofungidzirwa apo zvirango zveAmerica zviri kunyanya kudzipa kutengeswa kwemafuta ekunze ayo anga ariwo tsinga yemari yeTeheran. Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezverwendo rwemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuUnited Kingdom mushure mekutuka meya veguta reLondon vaSadiq Khan pamwe nemudzimai wemuzukuru wamambokadzi Elizabeth. Izvi zvaityirwa nevamwe kuti zvaizokanganisa usawira hwenyika mbiri idzi. VaKhan navaTrump vagara vachikandirana makobvu nematete kwechinguva. Vanhu vanonzi vaisvika zviuru makumi mashanu vakazara mumigwagwa muLondon vachiratidzira kusafara nekushanya kwavaTrump. Vanodzidzisa kudyidzana kwenyika paCalifornia State University kuChico mudunhu reCalifornia muzvinafundo Angela Gapa vanoti ushamwari pakati penyika mbiri idzi ucharamba hwakasimba uye hapana chinokatya madza vazhinji pamusoro pavaTrump. Ngatinzwei vachiita hurukuro naTanonoka Wande weStudio 7.
America ne United Kingdom in international relations are not very strong allies kubva pakatanga nyika yeAmerica marigations are very important rekuru. Sezvatinoziva US yanga iri colony ye Britain for the longest time, but as one of independence yayo muna 1776. And after that, vakarwa World War I and World War II, vese vari ma allies, zvese de Cold War vari ma allies after Cold War, during ma presidency ana Reagan na Margaret Thatcher, vakabva vasimbisa ma foreign policy awo under inonzi Washington Consensus. Saka even foreign aid inopiwa kubva kuna na UK na na US inongoshanda under that same framework. And then more recently, the Pakistan appeared the war on terror, my strong allies who did kuda ku fight terrorism, particularly through organization yavari inonzi NATO.
Kana maka tarisa kujiza na kuneta nye kambiriji. Munoona sukuti panga vene kusawirana kunga shika pasina kunaka?
Ifo kuti shunga sushika pakudaro, asi zvinenge zvichingoitika ndezvekuti pane mabato ekuUK nemabato emuno muAmerica anoona the ideology kana kufanana one of the extremist ideologies anoda kuita anti-immigration, for example. Saka mukatarisa even the way vakainsulta mayor wekuLondon azvizi zvinhu zvinoshamisa, nekuti chero muno muAmerica President Trump vanogara vachitageta vanhu vari of Muslim and Middle Eastern descent. So chinongonzwisisika kuti President Trump vagara vangori nemabias towards vanhu vane macultures iwayo.
Rwendo urwu rwakaitirwa chinyi?
One of the reasons rakaitirwa rwendo urwu nderwekuti vada kucommemorate 100th year anniversary yekupera kweWorld War I. Sekunotsanangura kwandakaita America neUK dzanga dziri maallies muhondo iyoyo. Vanga vachi commemorate inonzi D-Day, which is when the German invaded part of France inonzi Normandy. Pakaitika invasion ikoko yakatanga kuita kuti World War II itange kupera muna 1944. Saka vanga vachi commemorate 75th anniversary ye invasion at Normandy inonzi D-Day.
Mataura kutuka kwa kaita wa Trump, mayor we Gutare London, nezimwe hama za Queen. Imuso kwa na kwenyu, munona sekuti shinga kangasa usawira pakatipe nyikambiri izere.
Sema one randi noita, zino kwa kuto simbi sama relation ni mamwe mabatu, ari koko ku UK, nekuti kune variety kwenye parties, ari also anti-immigration, ari Muslim. So vanonge vachitova vari kutotaura to a base yagara itori koku UK ikoko. Sezvatiri kuziva iko zvino kune inonzi Brexit iri kunegotiatwa ku UK, and part of the reason inyaya yeimmigration. Saka pakuratidza kuti izvona okay ndaita single out a Muslim mayor we a big city, vanogona kunge vachitokurudzira vacho vanowirirana nepfungwa idzodzo vatikafariri meya wekuLondon. Saka long term handifu kuti zvingaaffecta too much marelations, asi ndinoona senge vari kunyanyotaura to a specific portion yepopulation yekuUK.
Vanga vari vanodzidzisa kudyidzana kwenyika paCalifornia State University kuChico mudunhu reCalifornia muno muAmerica, muzvinafundo Angela Gapa vari parunare kwakare kuCalifornia naTanonoka Wande weStudio 7. Zvongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObert Masaraure vanopambwa usiku nevarume vanga vakapakata zvombo vasingazivikanwe. Nengo dzedare reparamende dzoronga kuenda kunyika dzakaita seBritain neAmerica muurongwa hweZimbabwe hwekuumbiridza ukama nenyika dzekumawirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare Manheru, apo tichakupai dzimwe nhau. anokuoneka ine mufaro ndimi wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndikusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soko isi